Wendoro waifanana nanga kuenda kuNamibia idanho rakanaka asi chisinganyanyi kundipa chiedza panyaya iyi inyaya yekuti hurumende yavamunangagwa kubva ichipinda mumasimba yanga ichingozivikwa ichinyorerana zvibvumirano nenyika dzakasiyana-siyana asi chavandudza upenyu hwevanhu muzimbabwe hachisi kunyatsoonekwa saka nerimwe divi ndinoti zvakanaka asi nerimwe divi handioni chinonyanya kuchizoshandura upenyu hwevanhu nekuda kwezvibvumirano zvavanyorerana izvi nekuti kumashure uku hazvina kumboitika
asi iko kuvepo kweukama pakati pezimbabwe nenamibia kwakakosha zvakadii
kwakakosha chaizvo nekuti inyika dzinowanikwa mudunhu rimwe chete rinodaidzwa richinzi SADC pane zvakawanda zvinogona kuitika pane zvematongerwo enyika pane zvekurarama kwevanhu kana pane zveupfumi zvinoda kuti nyika idzi batane dzishande pamwe chete saka kungodyidzana kwazvo chinhu chakanaka chaizvo chinoda kuti chiyemurwe hapana dambudziko ipapo
tiri kuonawo kuti mukati mezvibvumirano zvanyoreranwa pane chibvumirano kana kuti memorandum of understanding yekudyidzana kwematunhu maviri anoti Okavango East yekuNamibia neMashonaland West Province yemuZimbabwe zvii zvamungataura pamusoro pekudyidzana uku
ndinoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kudyidzana kweMashonaland West neOkavango East nekuti zvinoita kuti matunhu aya agone kuchinjana zvingangova zvinowanikwa kuMashonaland zvisiri kuOkavango East uye zvinowanikwa kuOkavango East zvisiri kuMashonaland West saka pane mukana chaiwo wekuti matunhu maviri aya agone kuwana zvinoita kuti vaenderere mberi neupenyu uye vagone kubatsira vagari vemumatunhu maviri iwayo
ko panyaya dzezveupfumi vamukonza
panyaya dzezveupfumi hongu zvinogona kubatsira asi dambudziko randinoona panyaya iyi ndeyekuti Zimbabwe yanga isiri kuprodusa zvakanyanya saka kusaenderana kwainoita nenyika dzekunze kusanganisira iyo Namibia iyi kunogona kunyanya kubatsira idzo nyika dzekunze kudarika iyo Zimbabwe nekuti iyo nekuda kwekuoma kwanga kukaita zveupfumi makambani mazhinji akavhara uye vanhu vanga vasiri kugona kunyatsoita zvinoita kuti vaproduce zvinhu mukati mezimbabwe chaimo saka zvinogumisa zvaakuitika ndezvekuti panyaya dzezveupfumi vanhu vanenge vachingotenga zvekuNamibia nekuti iyo upfumi hwavo hauna kumbonyanya kukanganisika saka vanga vachingogadzira manufacturing industry yavo yanga ichingoita zvakanaka vekuzimbabwe vongoita ivo vanotenga kunyanya kudarika kutengesa saka izvozvo hazvinyatsobuditsi handingati mabenefits kunyika yezimbabwe zvinotoita kuti irambe ingori yavanoti pachirungu supermarket economy saka ndo maonero andoita ndo mabudiro angangoita chibvumirano ichi mukufamba kwenguva.